kuti chitarisira saruto dzirikuitwa idzi muAmerica isaruto dzakanakira pakuti mapato anopikisana munomu maRepublicans nemaDemocrats anowanikwa achiwana mukana wekusarudza nhengo dzavanoda kuti vazoisa pamamidterm elections muna November. Saka zvinhu zvinobatsira kuti muve neinternal democracy mumapato avo, vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda vanowanikwa vachitungamirira kana kuti kumirira zvichemo zvavo kana kuti nhuna dzavanadzo maererano nemagariro avanoita mukurarama, vangave vanhu vechikuru vangava vechidiki, zvichingoenderana zvakadaro. Saka vanosarudza nhengo dzavanofarira mumapato mavo imomo, yatingatiyo internal democracy.
Maprimary elections aya tinoona kuti rwendo runo anenge ari kuratidzawo kusabatana mubato reGOP kana remaRepublicans. VaPence navaTrump vanenge vatoye mativi akasiyana. Zvii zvamungataura pamusoro pemaprimary iwa?
Tinoona kuti makakatanwa akawanikwa achiitika papresidential election yakapfuura pakati pavaTrump navaPence anenge akwanikwa achienderera mberi zvekare mukuve nekurerekera pamacandidates achada kusarudzwa mumaprimaries ari kuitika. Saka ihondo yakatanga pakakundwa vaTrump vachiona kunge vaPence vanga vasingavatsigiri pakumirira kuti ivo vaitiwo vabirirwa navaBiden.
Zvinhu zvingadzidzwawo kusarudzo zvinoitwawo kuZimbabwe dzemaprimary election.
Tichitarisa mamiriro anoita nezvematongerwo enyika muAmerica muno, tinoona kuti chinokwanisa kudzidzwa kuZimbabwe ndechekuti mavhoterwo anongoitwa pasarudzo dzemuZimbabwe pageneral election tikangoti ndo zvinongoitwa mumaprimary elections munomu, kuti internal democracy yacho inotowanikwa ichibatsirwa nemastate pachawo, kuti vanhu vanotopiwa maballots vagopiwa nhengo dzinogara mumastate imomo. Tikangoti vanhu pachavo vanenge vari mamembers Republican Party kana kuti Democratic Party achiwanikwa achifambisa sarudzo idzodzo. Saka sarudzo idzodzo dzinofamba zvakanaka within mapolitical parties, asi dzichitungamirwa nestate, vanhu vemumastate imomo vanhu vari kumapato akasiyana-siyana vachitungamirira sarudzo idzodzo. Zvinhu zvinobatsira demokrasi, zvinobvisa makakatanwa within the political parties themselves, yekuti unoti hapana bias yaitwa, hapana chitsotsi chaitwa. Takatarisa kuZimbabwe maprimaries emapolitical parties munenge muchinongedzerana unzi vaba vamwe vari kuprinda maballots. Saka zvinobva zvabva zvaenda futi kunational, vamwe votanga kutsutsumwa kuti election yapirirwa. Saka tinoona kuti internal democracy inoitwa munomu ichitungamirirwa nemastate inobatsira zvikuru pamamidterm elections anozoitwa zvimwe chete nemapresidential elections anozoitwa. Ndozvinokwanisa kudzidzwa kuZimbabwe.